vanhu vakutaura wiki tinonakidza wikiikitema nga makuwa okay makuwa makuwa vanhu munhu wese ndaa madwa hasingoti vanaadiwa ndo vanhu vakuwa ende makuwa wo futi okay kana muramba muchitaura zvinhu zvemakuhwa munopedzisira makupasa musha wenyu of course madzimwe nguva makuhwa kaanokuratidza zvimwe tudikidini zvidikidiki but pakupera kwezuva unofanira kuona kuti makuhwa ari kutaurwa here anotionesa zvinhu zvakawanda zvatanga tingazivi here hapana zvanozvumbuka muwikirikizi zvataurwa mawikirikizi vemakuhwa ari kutaura muwikirikizi kana tizi makuhwa hazvirevi tikunyeba but ndiri kuti makuhwa ari kutaura anotitaura zvinhu zvinyowani here zvatakanga tisingazive ini ndiri kutaura hapana zviri kutaurwa muwikirikizi zvatakanga tisingazive okay pano vanhu vanhu vaingozviitava pamwe kuti vanoti ingirozi vaive takachena kupfuura vamwe vamwe ndovanogona kupfu vanogona zvinhu zvemusvanoziva vanoziva kuti zimbabwe inoenda kupi vaakuone zvaakumakuhwa zvaakubudako vaakuonewa kuti ah pamwe vange vari muhomwe yemuunited states of course vanhu vemuzano vanotaura nekuunited states but havatauri nevanohunza nevanhu vekuunited states vachiti vatititungamirire vanhu vekuunited states whereas vanhu vekumdc vanotaura nevanhu vekuunited states vachiti ngatitiudzei kuti totungirirwa sei ndosaka ukaverenga makuhwa acho unoona zvinhu toni neinformation yatinonzwa is of a different kind kana uchitataura kana ukatarisa makuhwa utaura zvo ndevanhu vekuzano makuhwa acho ndekuti anhinga kati chokuti anhinga ari kurwara kana kuti mune ati but ukatarisa iko mdc chinondichandiri kuita honini ndechekuti makuhwa acho anotarisa kuti chii vaenda kunoudzwa kuti zvinhu zvoitwa sei saka vachiti vanzi ah monge ndishangira hachagwa hanzi kana akapuwa advhice nevanhu vakaeretwa nevanhu haateereri but akanudzwa advhice unono kuamerica anoteerera hazvikombere nezvezvika kuzano hapana iye makuhwa ambobuda anotoratidza kuti ah gona akakunzwa nemisangano kuti yekuti ndobva aenda kumunited states vanhu vekunited states vakamutaura chokuti ndobva aita izvozvo if it doesn't work that way mazoona
asi sezvemataura kuti makuhwa saka vanhu vanozvitora seriously here zvinhu izvizvi senge nyaya yagono yekuti wamugabe havachisina makore akawanda panyika pano
hapana anombozvitorahapana munhu anombozvitora serious ndiyevano kumwana vamugabe vane vane makore gumi remashanu vari pano pasi vari kuma80 handiti zvino kana zvinovakura kudaro imoti hanzi vachagara here nakasvika ma25 years kubva pano iyo matauriro acho anombotangiswa nei zvakabva kupi izvo totanga kutaura makore evanhu hazvina basa izvo hazvino zvinoita kuti vanhu vachichisadzwa pamusha kana zvaanochida kuti itumirwe nhamugabe inoramba itumirwa navamugabe kana vamugabe vachigona kuti vanogona kumhanya vachiramba vachimhanya izvo kunoita kuti vanogara ivari mupenyu mune 25 years kana 10 years kana 5 years hazvina nebasa rese izvi
ko zviri kunzi ndosaka vamugabe waakuti maelections ngavakurumidzwe kuitwa zvingapindira here panyaya iyi
no hazvisiri izvozvo maelections no pakaitwa gpa pazvakaita manegotiation zanup f proposal yakati iyo isingati gpa inofanira kurana for the full life of the parliament mdc ikaramba ikaiti no gpa inofanira kutirana for 2 years okay so 2 years dzafara ava kuramba kuenda kuvanhu vari kurambirei kuenda vanhu ivo vakamboita insist kuti gpa inoita 2 years dai vaenda kuti vaida kuti gpa ite run ipinze business yavo vakarambirei kuti ite run the full life yeparliament ndiyo question yatinofanira kubvunza iyo